Majinji tukati wa shamsa kutotiki ndikangomuka vanhu vakutongwa ndikaona madzimai auyi makafly chinhu zvakati shamsa vanhuvazhinji harinhu yekuti ndimwari ndimwari madzimai icand kunzi vakabreka record raite haisinye kunye painhu yekuti vakabreka record nekuti va queen of the dance
Falling in the road, it's only the max, what does the party?
Zvimango maizvi makatanga rini izvi?
Tanga ndiri mudiki but ndichangopinda mustudio chemuchaimo ndakatangopinda 2017 ndichangopinda mustudio
ndoita sendinokudzorai kumashure mbijana madzimai muri mupostori heremi
zita rekuti madzimai rakabva panhau yekuti inini nditori madzimai nditori madzimai ndochoenda kumasowe chaizvo chaivo ndopinda Johan masowe echishanu ndinomatisa kumbare kusowe rinonzi Bethel kumbare ground number 5 uko
saka vekukereke nevehukama vakati chii muchizvitanga izvo
ya veukama pekutanga zvakatombotanga zvifanidza kugamuchira kutoti sometimes ndaitoita zvekutotiza pamba kutoti rege ndiende kunorekodha ndichionotaana chona hasoda kana kugona kutovharwa gedhi otondorora next door anongodzoka kumba munongoziva sematisi
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yenyu
muchaungo mhanzi dzangu dzokutambirwa zvakanyanyisa nevanhu nekuti maybe vamwe vari kuti ndirambe ndakadaro kozi handiimbe zvinhu zvisina basa handiimbe zvinyadzi handiimbe zvinhu zvemadrugs timu yangu yandofamba nayo ndinoti say no to drugs pasina abuse pasina gender based violence handiyoimba zvinhu zvekuti ukateerera zvinovaka zvinhu zvekuti even stony church mukati
mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here
ndinongoti chekutanga rambai muchindisimbisawo kuti ndinzi madzimai icand ndimi pasina imimi handizi inini so nhau yandiringotaura muvatsigiri vangu nokuti rambai muchindisimbisawo ndigotiwo rambai muchichengetwa namwariwo mwari ngakukombore mwari ngakutungamiriri aramba paiwo shungu nemwoyo kuti murambe muchinoonekwa muchinocherero mhanzi yamadzimai icand
vanoda kukufolowai nekukutsvagai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata kana kundifolowa at first munondifolowa pane peji rakanzi madzimai queen facebook or madzimai icand tiktok madzimai icand or madzimai queen youtube madzimai icand instagram madzimai icand munondiwana panhamba dzinoti 0786311019
was a friday kamwe chete timborova marimba muzuva rechishanu kudai
vainditi ndiri rombe ndichatopfuma ndakachema zvakakosana hosana hosana lemba mangarai matsmai amidza akan leko maleko mati mati choti vainditi ndiri rombe ndichatopfuma ndakachema zvakakosana semombe vakungopfuma nekuti mwari ndiroti vakazopfuma ndaigara ndichingochema vakawanda vaitoditema ipapo taitorema soro wangu waigara uchichemanekuti mwari vatochenda matepozi vandiri vatochita malebhozi munhu wese atone yake pepozi onikosifaya iko kumatepozi vatochenda matepozi vandiri vatochita malebhozi munhu wese waibaka uchidzima zvamhanje mhanje ndichori chidzima mwari vakuzvitarima mazango matema asi ndingori kupfuma ndakachema zvakatopfuma semombe vakungopfuma nekuti mwari ndiroti vakazopfuma ndaigara ndichingochema vakawanda vaitoditema ipapo taitorema soro wangu waigara uchichema mwari vatochena matepozi vandiri vatochita malebhozi munhu wese atone yake pepozi onikosifaya iko kumatepozi vatochita malebhozi munhu wese
chisima so manje manje nditori chisima mwari vakutari mama kamo machema zvingo chisima
sana osana 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 leluya
ngoti mwari
Munda baywa
na imwari tumira ikatai koro pasi pano tendisiri papa koro na muchairo harina kana nechitaro inoda kufamba one chamuchikopo popo na imwari tumira ikatai koro pasi pano tendisiri papa koro na muchairo harina kana nechitaro inoda kufamba one chamuchikopo popo
vano kandas impinyi munzira munzira dzangu inini vachivharidzira zvandinoita ini yazimbo budira
Chingoujira, ezitarangu vachingori degeta, upenyu wangu votoita mukona, soka dzangu votosimbora.
Nai mwari tumirai kataiko, pasi pano tendisiri papa koro. Hamuchairo harina kana nechitaro, inoda kufamba one chamuchikopo popo. Nai mwari tumirai kataiko, pasi pano tendisiri papa koro. Hamuchairo harina kana nechitaro, inoda kufamba one chamuchikopo popo.
Zvakanaka zvandaita vachitoropodza asi ndoti mwari daima ndichengetedza ndoda vabereki vangu vakukururudza tomaona matimoni achipirimidza achimira mira kuda kundimbunyikidza kuti ndipinde inini vanondirambidza asi munondibatsira nekukurumidza
nai mwari tumira ikatai koro pasi pano tendisiri papa koro
dzangu inini vachivharidzira zvandinoita ini yazimbo budirira zvandinotaura ini yavambozviteerera
vanobata makona vachingoujira nedzidza rangu vachingori degeta upenyu wangu votoisa mukona soka dzangu vototinokora
nai